Nino siwa zikuru kutubanga kune matambudzike kuti delegation uyo neuyo uyo neuyo mnozi kuchi kufamba kunenge kuchingodiwa kuti vanhu vafambe vakawanda asi dzimwe nhambo munozoona kuti hatichakwanisa kunge tichikwanisa kuenda tose asi kana tadzoka tinosvika tichisheya vashandi hongu kwakaenda delegation iriko yagara inoenda iriko Zimbabwe Congress of Trade Unions ndeyakanzi pari zvino ndiyo major representative yavashandi saka ikoko invitation inongoenda kuti vaunze ani harisi dambudziko redu harisi basa redu isusu sehurumende nekuti hatidi kudictate votipa mazita toendesa kuhurumende tinotarisa kalenda kana kuti maactivities anenge ariko ekuti zviri kufamba sei saka paiko zvino kune nyaya yeyouth employment and unemployment ndopaka munozviita kushayikwa kwamabasa kwevechidiki nekugadzirisa upenyu hwevechidiki development economic development saka iyo zvino padelegation nokuda kwokuti tina minister vepublic service vanomirira zvevashandi vanoshanda muhurumende tini ndinomirira zvevashandi vanoshanda matinoti muprivate sector tozoti vakasukuhere vari kuenda vakamirira chiga chekuti aelo ine zvinhu zvakawanda zvayaita zvevana vechidiki muzimbabwe saka ndinoziva kuti vanogona kuita hondo yekuti ndakanzwa pachinzire kuapex zvakwedina ndombo zveapex yacho ndopaka izvozvo munotaura nalucia davis madibenga ndivo minister vepublic service ndovanoziva kuti apex yacho ndavanani variko iriko here kuvotipa kuti zvakamira sei asi pari zvino ndoda kutaura iti vamiriri vevashandi vakasumuka pamwe chete nemaofficials emaministries epublic service veminister of labour neveminister of youth handisati natoenda ndichiri muno chaizvo tichazongoteera kwamazuva mashomanana